kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Michael Hove nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura naVanthandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu ndinomugamuchira muchirongwa, zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru, happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Chinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita system ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwana. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndo yatinoti isusu inongo ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadi ndikaita calculation yokuti anandiudza kundorova mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical pain. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodza mafrizi kana kuti matomatoes votenge kuti hasa nenyika yazara netova pana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi VaNdlovu. Ndiudzeiwo, pane umwe muteereri vakatitumira meseji paWhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here ekuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kunemubereki, chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo. Rudo ruri pandiri kuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, titsvagisisa, ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apfuure pane zvinhu izvi chii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozopiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiachiya, because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
VaNdlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nenewo zvikuru.
Aiwa, vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura naVaMuthandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika, dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzikangirozi,
dzika dzikangirozi, dzika ndiwani yenyasha.
Moyo wekubereka zvinowaniremera, zvinondipa yapahana pandinotarima vana. Pfungwa dzotenderera, miso dziyoyerera, zvinondipa yapahana pandinotarima vana. Taiti zvimwe
kanziyo kaWinky D muri Zimbabwe. Happy happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 pm chichipera na 9. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3, bigmike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki panapa pastudio 7, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Nguva ndiyo yadyanana, anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.